Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 22/10/2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uremu hwedhora remunyika huri kuramba huchidzika. Hurumende inobvisa mutemo wanga uchirambidza vanhu kufamba-famba pamusoro pedenda reCOVID-19 kana kuti curfew. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uremu hwedhora remunyika huri kuramba huchidzika zuva nezuva kana tichienzanisa nedhora rekuAmerica. Svondo rapera dhora reAmerica raitengwa nemadhora emunyika mazana matatu ane makumi matatu nemasere $338, asi svondo rino dhora rekuAmerica rava kutengwa nemadhora mazana matatu nemakumi mashanu nemaviri $352. Kudzika kweuremu hwedhora remunyika kwava kukonzera kuti vashandi vazhinji varambe mabasa vachikurudzira hurumende kuti ivabhadhare nemari yekunze. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kana vatengi vasina chivimbo nedhora remunyika hapana chinobuda, vachiti chinhu chekutanga ndechekuti hurumende iratidze vatengi kuti mari yavo inokosha uye haizofumi yadzikira uremu hwayo.
Mamiriro edhora reZimbabwe ndiwo andakambotaura kuti harina simba, zvekare mamezhas angangonzi atorwa nehurumende sezvakamboita hurumende zviya izvizvo kurambidza mabhengi kukweretesa mari mabhizinesi vachiti ivo zvichabetsera kusimbisa dhora reZimbabwe, isu vanoongorora tichiona kuti hapana zvazvinobetsera. Ndo zvazvakududzira ike zvino izvi kuti ko mamezhas aya akamboitwa paya akazoregwa achinziwa achasimbisa dhora iroro akazoenda nepi, iki zvino dhora wangu wamutserendendi riri kungodona. Zvekare zvino zvatinoona kureserve bank zvokuti dhora rasvika pakati, iki zvino radonha pakati, chokwadi ndechekuti dhora rakadonha kare kudarika pacho panonzi nereserve bank ndo pariri nhasi. Nokuti kana tikaenda muzvitoro tinotiona vanenge vakanyora pamusoro apo kuti exchange rate yedhora nemaRTGS mabhondi yava pa377 RTGS, tozonzwa isu kunzi kureserve bank radonha kusvika pa358. Chokwandi chokuti rakadonha kare, tikazobuda zvemumasupermarket imomo toenda kublack market tinoona kuti ratosvika kuma500, saka rakatodonha nechekare.
Chii chiri kukanganiswa panapa kuti zvinhu zvirambe zvakadai? Chii chavangaita nokukurumidza kusimbaradza dhora reZimbabwe? Pane zvavangaita here?
Zvavangaita zvingava zvishoma zvinorema, nokuti mavonero atinoita tichiongorora ufumi hwenyika handihwokuti unongoisa mabreki nhasi wototenderera wotarisa kwawabva. Zvinotora nguva matanho acho pamwe chete nokudzidzisa maZimbabweni kuti tikakwanisa isu kuvimba nedhora redu zvinogona yatinotiyo consumer confidence, kuti isu vatengi tose tikakwanisa kuvimba nedhora redu, nokuti handiroroga rasvika kwarasvika ikokoko. Tinoziva kuti kuna vana Nigeria naira rinotiwa kuma400, asi vakangovimba naro vakabatana vachirishandisa hero. Nokuti kutaura chokwadi, hapana nyika yatiyambobudirira pano pasi pose ichishandisa mari yeimwe nyika kuti tinatsobudirana pachena. Saka hurumende zvaingaita apa kutotaudzana nava mabusiness zvekare kwete mava mabusiness chete kutaudzana zvekare navatengi nokuti ndopandoona panokanganisa hurumende kuti inonyanyo kutaudzana zvakanyanya nava mabusiness hainyanyi kutaudzana zvakanyanya naivo vatioti maconsumers vacho vakamirira kunotenga vasina chivimbo nedhora racho kushaikwa kwechivimbo navatengi zvinoita kuti mari yenyika idone nokuti vatengi ivavo vacharamba mari yavo iyoyo saka hurumende ngaikwanise kugara pasi kana kutodzidzisa muzvikoro chaimo kuti zvinorevei kushandisa mari yomunyika imomo saka zvimatanho angaitwa matanho anogona kutora nguva asi ngatidzidzise kubvira vana vedu kuprimary chaiko zvese kusvika kumayunivhesiti kana mumastreet kuti zvinorevei kwete kungoti mabhizinesi chete nokuti mabhizinesi okuona kwedu anenge asingatombotereri hurumende zvokuti vanogona kutaurira nanhasi mangwana mitengo yakwira zvekare.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare kuHarare nestudio 7. Pari zvino vashandi vezveutano, varayiridzi nevamwe vanoshanda pasi pehurumende vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kubhadharwa nemari yekunze. Tatadza kubata munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana uye mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa pataenda pamhepo. Hurumende yakazivisa nezuro kuti yabvisa mutemo wanga uchirambidza kufamba-famba kwevanhu kubva nenguva dza12 pakati peusiku kusvika nenguva dza5:30 mangwanani senzira yokudzivirira kupararira kwecovid-19. Vachitaura mudare remakurukota nezuro, vakafanobata chigaro chegurukota rezvokubudiswa kwemashoko vaJenfan Muswere vakati hurumende yakatora danho iri mushure mekugutsikana nematanho ekudzivirira kupararira kwedanja iri paaripo. Vamuswere vakazivisawo kuti nguva dzekunge nzvimbo dzekutandarira dzakavhurwa dzakawedzerwawo uye dzave kuvhura kubva nenguva dza8 dzemangwanani kusvika nenguva dza3 mambakwedza ezuva rinotevera. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba vanoshanda vari kuNorth Carolina muno muAmerica, Dr Simbiso Ranga, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti idanho rakanaka rakatorwa nehurumende iri vachiti rinoratidza kuti COVID-19 yave kuderera munyika.
Mr. Kandemiri chaanenge taura ndechekuti idanho rakanaka rinoratidza kuti pandemic yeCOVID-19 yakuderera muZimbabwe. Uyezve handifungi kuti yanga ichiri kushanda zvakanyanya iyo nyaya yecurfew because vanhu vanga vari kufamba kuti varambe vachirarama day to day. So but I think it's a good move. Idanho rakanaka.
Tiri kuonawo kuti vawedzerawo nguva dzevemahotera kuti vanga vakavhura. Munotiwo nenguva idzodzo?
Ndinofunga anything chavari kuita chokuti veruzhinji vasununguke, mabhizinesi asununguke, chinhu chinenge chakanaka pamusana pekuti COVID-19 chirwere among many others zviripo. Saka kuti zvinhu zvidzokere as close kuva normal kana kunge zvatajaira means progress and it also means kuti maindividuals kana vanhu umwe noumwe anenge ava kuti ndazviprotecta here in terms of kubayiwa nhomba and so forth nokuti the whole world is moving forward. Mabhizinesses aakudzokera back to normal. Things are returning back to normal. Asi as maindividuals kana kuti vanhu manje tisu tinofanira kunge taakuona ndakabayiwa nhomba here kana ndarwara necovid-19 ndinogara kumba ndinowana rubatsiro kuzvipatara as it should be.
Tiri kuonawo kuti mune dzimwe nyika COVID-19 iri kunzi iri kusimuka. Hazvizokanganiso here urongwa hwekurwisana necovid-19 zvaitwa neZimbabwe izvozvo?
Ndinofunga kuti mamezures anga ari kutorwa aya avanga vari kuita matanho avanga vari kuita aya ndomatanho atinotiwo ari drastic, which means that pa COVID-19 payanga yakanyanya kukwira pasi rese mamezhas ayanga arutorwa nenyika dzese kuita kuti vadzikise manumbers ecovid-19 since vanga vakuita play catch up. But sezvatinoona covid idambudziko setuberculosis yekuti inenge iri mumcommunity, asi manje tinorapa vane covid-19 nekudzivirira kuti isaparadzirwa, and yet vanhu upenyu huchienderera mberi. The point is that it's not like covid is no longer going to be there, but it's a matter of now kuti taakurarama necovid iripo, matanho avapo, mamezhas aripo ekudzikisira chirwere checovid-19. Saka ndo hatinotarisira kuti achabatsira iwayo, even though manumbers might go up and down, especially nguva dzechando dzinoidzi.
Hurumende ine tarisiro yekunge yabaya vanhu zvikamu 40 kubva muzana, kana kuti 70% panopera mwedzi unouya. Munoona here vachibudirira kubata tageti iyoyo nezvazoitwa zvekuvhura mikana yekuti vanhu vafambe madiro izvi?
Chandinga taura ndechekuti tinotarisira kuti vasvike, asi nemafambiro ari kuita manumbers, I think it's gonna take much longer than ma time scale yavanga vainayo, because dambudziko ravapo yezvinezvi handi nyaya yokuti mavaccine haapo kana nhomba hadzipo. Yava nyaya yokuti pane vaya vamwe vokuti havasi kuda kubayiwa, havasati vaona nidi yokubayiwa. Saka yatingakurudzira ndechekuti munhu wese asati abayiwa, nhomba inokubatsira kuti chero ukabata covid-19 ukwanise kurarama. So I think at some point you realize kuti you can only push so far, and that's why ndiri kuti maindividuals kana kuti isusu vanhu tizinofanira kuzvitarisa toona ndakabayiwa nhomba here, kana ndarwara ndawana rubatsiro nokurumidza here, because pasi rese riri kuenderera mberi. But that's not the same thing as chirwere hapasisina. It just means that we are looking at it in a different way.
Avo vange vari chiremba vari nyanzvi dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, imwe nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende inosara sure mune zviri kuitika nekuti inomirira kuona zvinoitwa nedzimwe nyika, vachiti izvi zvaifanirwa kuva zvakaitika nguva refu yapfuura.
Vanhu vazhinji veZimbabwe vanga vasingatombozvizivi kuti pasine curfew iriko. Nguva dzinotaurwa idzo kubva na12 pakati peusiku kusvika kuma5:30, vanhu vanenge vakarara, saka curfew yacho havatomboifila. Kana kuti iri kuita basa rei, vanhu havana zvavanotomboziva. Tatokanganwa nezvayo, hurumende iri kusarira shure kwenguva. Denda recovid-19 iri riri kumhanya nespidi chaiyo. Hurumende inofanira kuona kuti yachinja chinja sokuchinjawo kuri kuita denda recovid-19 iri. Kana riri pasi sezvarakaita izvino, ndonguva yekumbopa vanhu mafreedoms avo. Panyaya yemask mandate, hurumende yaifanira kunge yakatobvisa kudhara mask mandate iyi, vanhu vombosasa nawo. Nokuti patiri yezvino tiri pachinhano chokuti izvo denda recovid iri ratova endemic, kureva kuti chirwere chiri pakati pedu chiri kungopararira seflu yagara iripo, sezvimwe zvirwerewo zvinongori endemic, zvisiri kupararira neukasha hweepidemic. Saka vanhu vanofanira kumbopihwa maliberties avo vambosasana. Kana zvazochinja tikaona kupararira kwacho kwasanduka, hurumende inofanirawo kuresponda zvakakodzeranawo nenguva iyoyo. Hai zvino vakasarira shure ngavachinje maitiro ipapo, vafambirane nenguva, kwete kusarira shure zvakadai kana kungotevedzera zviri kuitwawo nedzimwe nyika. Ngatiite zvedu zvomuZimbabwe, tichifambirana nenguva.
Ko mamask, Dr. Madzorera, muri kuti ngaachirega kushandiswa here?
Mask mandate yagarisa, maliberties evanhu ngaachiwedzerwa, tidzokere panormal. Ndo zvaakufambirana nenguva yatiri.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvokubudiswa kwemashoko kuti tinzwe tsananguro yehurumende. Imwe kambani yezvizvarwa zveZimbabwe iri kuNetherlands yepfeka.com inogadzira hembe dzakasiyana-siyana kubvira kumucheno kusvika kune dzemitambo yakaita chirongwa chekutambira kuAmsterdam kuNetherlands vakomana vechikwata cheZimbabwe chemutambo werugby vanozivikanwa nezita rekuti maSables, uko maSables ari kugadzirira kutamba nenyika yeNetherlands musi wemugovera. Mukuru wekambani yefeka.com Amai Egdad Nyavure vanoti vakaona zvakakosha kuti vatsigire nyika yavo nekutandara nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munharaunda yeEurope vachifara zvavo vakasununguka. Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wefeka Amai Egdad Nyavure kuti tinzwe zvizhinji.
Feka imhando dzehembe dzinotaura nyaya dzekuAfrica, takanyanya kurerekera kuZimbabwe. Tinenge tichigadzira hembe dzekuti tinoinspirewa neZimbabwean colors, mavara eZimbabwe, kana mhuka dziri muZimbabwe, maprints and patterns, kana maheritage sites like Mashingo, the Great Zimbabwe. So nyaya idzodzidzi iyo zvinotaridza Zimbabwe zvinobuda mukati mema collection yedu. Tinogadzirawo maactive wear nehembe dzekushandisa kumasports, masportswear.
Matipfeka inogadzira hembe dzemucheno, dzimwe dzinopfekwa nevanoita zvemitambo, dzimwe dzinopfekwa nevanoda zvemasvutu nedzimwe mhando dzepamusorosoro. Zvaakukusanganisa ipapi nekugamuchira kwamazoita uko vakomana vanotamba rugby venational team yeZimbabwe ava?
Zvakakosha stereki kwatiri kuti patinenge tichigadzira tinoita marelationship nemaconnections nemaclub as well. Saka patakanzwa kuti the Zimbabwe national team, the Sables, the rugby team is coming, iri kuuya kuNetherlands kuzotamba nemadutch, isusu tine capacity yekuti tiva hoste, and zvakanaka kuti tive nerelationship neconnection navo, tigone kusangana in a very relaxed environment.
Saka imi urongwa hwekuzochingamidzana nechikwata chemaSables ichi makazohuronga sei nanani? Ndivanani vamwe vamakakokawo vakanga varipo apa?
Saka takabva tacreata event, tikakoka mamwe madiasporans ari muShengen area, tikakoka embassy kuti izotsigira nekungotaridza maSables kuti tinovasapota sei. Reason chikonzero taka hosta is because zvinoenderana nema goals edu sepeka. You know, tinoda ku spotlight Zimbabwe, tinoda kutaridza kuti, you know, kungave nemamwe ma complications asi kune zvakanaka, kune vanhu vanoshanda, kune vanhu vane ma talent vatinogona kusupporta. And so taka create this function inotaridzawo kuti kune maZimbabweans ari kuno kudiaspora anosupportawo matimu edu ari local.
Tarisiro yenyu sepfeka nezvimwewo zvizvarwa zveZimbabwe zvamugere nazvo mudunhu reNetherlands nemaShengen states akakukomberedza iwo iwayo ndedzipi?
Pfeka inoda kutora Zimbabwe yoisa paspotlight, and isusu tinotiwo seZimbabwean brand tinenge tichida kukurudzira mamwe maZimbabweans kuti tigone kusimudzirawo Zimbabwe yedu tega. Panouyawo matimu akadai tichienda tichinosapota. And zvakanakawo ndezvekuti generally maZimbabweans ari kunoku vari kutora magames aya, marugby games ma world qualifiers ari kuuyai in a positive way. Vanhu vari excited kuzosupporta, and they have quite some belief and trust yekuti nyika yedu ichabudirira.
Avo vange vari mukuru wekambani yefeka.com Amai Egdad Nyavure vari parunhare kuAmsterdam kuNetherlands naEvans Zininga weStudio 7. Panguva iyo mitengo yezvinhu ichiramba ichikwira uye vechidiki vachishaya mabasa, vechidiki vemapato akasiyana-siyana vanoratidza kuda kupindawo mune zvematongero enyika. Vechidiki vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanoshora bato reZANU-PF vachiti rauraya nyika uye hapana zviri kuitirwa vechidiki munyika. sachigaro wevechidiki ve triple C mublawayo Tinashe Kambarami anoti zviri kuitwa nezanu PF zviri kupa vechidiki shungu dzekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota vachiti zanu PF inofanirwa kubviswa pakutonga vachiti zvakare ramangwana renyika riri mumaoko evechidiki.
Diki rapfuura takaita program yedu June 16 apo vechidiki vakasangana tichirangarira nekupemberera June 16 uprising yakaitwa kusoyo Soweto ichirwisa hurumende neapartheid yanga iripo kuSouth Africa yanga yakavadzvanyirira nekumbunyikidza kodzero dzavo semayouth. Saka izvozvo zvinhu zvinotikurudzira stereki ende mayouth akasangana vakazvipira nguva ino kuti patinosvika 2023 hurumende yechimbavha yezanu PF ichabuda. Zvanga zvichirwadza, zvanga zvichirema nguva yareba, but time yasvika nekuti mayouth akasumuka achinoregista neuwandu hwavo kuvhota. Naizvozvo tichiri kuvakurudzira kuti ngavasumuke vanoregista kuvhota. Munhu wese 2023 tinenge tiri papoint yekuti muyouth wese achanovhota, tichasumuka tese tichinovhota and tichazosumukazve tichinodefenda vhoti yedu because kana tajaira kushanda nevanhu vanoba mari yehurumende vanoba mavhoti zvese. Saka maziso yedu akavhurika nguva ino ende mayouth akatozvipira. Tinotenda programu yedu yakavakurudzira yakavapa manyukunyuku ekuti vazive kuti upenyu hwedu muno muZimbabwe muri mumaoko medu sevechidiki.
Avo vange vari sachigaro vechidiki vetriple C muBulawayo Tinashe Kambarami ari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Asi nhengo yevatungamiriri yedunhu rezanu PF muMatabeleland kuda kwashe Mutsaka anoti zvinofungwa nevechidiki vetriple C zvinobisa tsitsi nokuti havaoni basa guru riri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Vano yetriple C vanhu vari kujoina zanu PF nokuda kwemapolicies ayo akachena semukaka, akanaka mapolicies ezanu PF. Ndo anoita kuti isu vechidiki timanye kuzanu PF kuita sechichavhunika makumbo tichimhanyira mapolicies ayo, mapolicies eindigenization, economic empowerment, eland reform, mapolicies akukwezva vechidiki pamwe chete nemikana yemari yekuti tikwanise kuwana dzimari kumabhanga zviri kukwezva vechidiki. Uyezve pane makontract akawanda ari kupiwa vechidiki asi vetriple C havadi zvakare kuti vaapply vawanewo mukana wokuwana zvingavabatsira mukurarama. Chavo kuidini? Kuteerera vachitambira kure. Zvikanzi kana tikaitazve tikamanya tikanorima varungu vanozoti nyika yanaka. Iyi nyika iyi tozotadza kuihwina. Triple C haizopinde. Kwete, itai zvinoita kuti mubatsirikane nemhuri dzenyu nevabereki venyu. Tinokurudzira netriple C kuti ngavauye tivake nyika nokuti nyika inovakwa nevene vayo.
Nhengo yevatungamiriri vevechidiki mudunhu rezanu PF muMatabeleland kuda kwashe Mutsaka ari parunhare kuSiyabuwa kuBinga neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, sangano reCenter for Natural Resource Governance rinokurudzira hurumende zvakare kuti isaenderera mberi nechibvumirano chayakaita nekambani yekuChina yeBeifa Investments iri kuchera maratya munzvimbo yedinde kuHwange richiti izvi zvichavhiringa zvakaipisisa magariro neupenyu hwevanhu munzvimbo iyi. MuNewsday makare, mutungamiri weMalawi vaLazarus Chakwera vanozivisa kuti vambomira kushandisa mutevedzeri wavo vaSaulos Chilima vanofungidzirwa kuti vakatambira mari kubva kumuzvinabhizimisi Zuneth Sata uyo anopomerwa mhosva yeuori nemusi wechitatu. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinon kunzi Hambuya Lane ndiri Cape Town. Ndachidangotaurawo pamusoro pababa vanga vachitsanangura kuti vanhu vanotuka vamunangabwa vari kunze kwenyika ndosaka vachidzingwa. Handifungi kuti mashoko arikutaurwa nababa awo mashoko emunhu mukuru anoda kuvaka. Nokuti chakaipa chakaipa hachimbofa chakanaka. Hakuna nyika inonaka kana vakaramba vachiita zvakadaro ivo vari vanhu vakuru. Kana vanhu vakuru toti une mwana wako, une vana vako, une vana vako kudaro. Vana vako vanovauraya umwe mwana, auraya umwe mwana ivo baba oramba wakanyarara. Zvinopa chimiro chakadii kuna baba? Unonzi uri baba pasina. Ini chandiri kuona ndechekuti dai kwanga kuri kuti vamunangabwa vari serious, nokuti vanhu vasaurayiwa kana kuti vanhu vasapondana, vanhu vasaurawa muZimbabwe, vanofanira kumisa zvinhu zvakadaro. Vamisa kudaro then vanhu vochirarama mune zvakanaka. Saka kana vachiramba vakanyarara ende vachiramba kuti hakuna zvakadaro, ini ndinongoti dai Mwari ambobayawo munzwa wacho, ambobayiwa nawo vanzwa kurwadza kwazvo. Nokuti dai vanga varivo vari kufirwa ka, handifungi kuti vangaramba vakanyarara kana kuti vakapeta maoko zvavari kuita kudaro.
Mangwanani mangwanani vashamarari vestudio 7, ndinonzi Jesse Charuma. Regai nditaure maererano namai avo vataura zvavanoda avo, kuti amai kana makazvara imenera inzwai mwoyo wokurwadza. Kuuya kuno kuSouth Africa haisi nyore, tiri kutambudzika kuno kutotodawo nyika yedu. Imi ndimuri kudya neZANU-PF ndosaka muri kutaura zvamuri kuita izvozvo. Mukazi vasiri kudya neZANU-PF vese kana vakarwira nyika iyoyo mahovheti vari kutodawo chenji munyika. Imi makaita sei musingade chenji? Hamuna vana here? Hamuna vazukuru here? Amunangagwa vakataura neTCC ndo iri kuita mhirizhonga. Instead yekuti vabatanidze vana veZimbabwe kuti ngatirekedzei kuita mhirizhonga, tibatane tisaurayane. But amunangagwa vakatosapota ZANU-PF vakashora CC. Jobs karaka enda akaiswa macheni mumakumbo. Muri kundiudza here kuti Jambwa ane cheni mumakumbo kujere kwamuri? ZANU-PF muti tirimbushe.
Makadiko, ini ndinofara ndoda kupindura mai vanga vachitaurawo vachitiwo. Sei muchiti pamangotaura munoti munangagwa, pamangotaura munoti munangagwa? Kana vachidya namunangagwa ngavadye havo. Isu vamwe tiri kushupika, ndosaka ndichitaura kuti munyika maberekera ingwe. Hatichakwanisi kugara nezvara, hatichakwanisi, zvinhu zvose zvakwira. Ivo vanoti zvakanaka kwavari, ngavagare havo nokunakirwa kwavari kuita nezano yacho. Isusu vamwe hazvitifadzi nokuti vana vedu vakaurawa nezano iyi. Iye zvino tiri kushupika tiri muno mudondo tichidzokera kuvazukuru. Ngavarege kutaura miromo yavataura mai avo, mai avo vati munogara kuSouth Africa muchiita zvenhema.
Halo paStudio 7, maswera sei, maswera sei. Tine zvichemo vagari vekukuruma Northern Cape. Takasungirwawo hama dzedu nesu wacho tikutosungwa. Maforena tiri kushungurudzwa kunoku. Kana tasungwa vasi kutisiya. Vari kutora 2 months vachitiendesa kumakota. Veroti makota echiyunge tine mhosva. Ehe, mhosva tinayo yekuti tiri maillegal immigrant. But kana ndabvumawo kuti ndiri illegal immigrant kanga vandidhipoti. Vanoramba vachindichengeta kuti ndine mhosva imwe ipi hombe hombe yavanoramba vachindisa kurimand. Rimand, 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 rimand. Kuri kutonhora, taida kunochengetawo mhuri dzedu kumba. Hakuna chikafu, vari kutinyima futi chikafu. Saka vari kutichengeterei. Tapota timheno kuti tinobatsirikawo sei. Kana kuine side remahuman rights ekuno kutiudzeiwo, taone mahuman rights acho tinenge tinoda kuzvinwa kodzero dzedu.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uremu hwedhora remunyika huri kuramba huchidzika. Hurumende inobvisa mutemo wanga uchirambidza vanhu kufamba-famba pamusoro pedenda recovid-19 kana kuti kefyu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.